Urongwa hwemwana akaburwa chiadzwa hatitozivi kuti zvichafamba sei nekuti tanga takamboudzwa vhiki rapera kunge papostmortem musi wechina. China chacho pachakasvika vakabva vachinja dheiti vakati chipiri chinova nezuro. Patakaenda ikoko gweta rakatibatsira kuti titenderwe kuona mutumbi. Saka patakaona mutumbi uyu takabva taonawo zvakatikatyamadza. Asi varipo nekuda kwekuti patakatenderwa kuona ndofunga hazvina kuvaitira zvakanaka, vakabva vaita senge varamwa kana kuti tatyora mutemo ndokubva vati saka haachabudiswa postmortem nezuro. Asi akanga akuora akushuka akubva ganda.
Vamuri kuti vakabva varamwa kuita basa ndaanani ava nai vamasendeke?
Zvakaitika ipapo vakanga vari kusection yaitwa postmortem yacho kune mukuru akanga ari ikoko akapa instruction yekuti tiratidzewo vaikwana kutoudza vachendobva vatirisea pana pamapurisa eipapo. Mapurisa ndiwo akazotizivisa nekuda kwekuti kana postmortem yapiwa date mukatongopfuura nguva yacho iyoyo for whatever reason zvaakureva kuzoti matokundikana zuva iroro. Saka paita kuti zuva rinogona kuva free inogona kunge kuri anywhere around 18 July sakutaura zvakaita nezuro.
Vamasendeke, pane matanhe here amuri kutora semhuri tichitarisa kuona kuti izvo kubva musi wa15 Chivabvu kusvikira nhasi June 5 pane nguva yakareba mwana haasati avigwa postmortem haisati yaitwa?
Matanho atiri kutora ndeyekuti ndakaendawo kumagweta. Saka magwetawo ndakazobatsirwa kuti kakwanisa kunyora application kuhaikoti kuti postmortem iitwe nekukurumidza sezvo muzimbabwe magweta haasi kufamba zvakanaka. Taura kwandiri kuita nezuro takaona asvuuka kunge munhu avirwa mvura inopisa zvinoreva kuti ganda rake raakubva uye aakunhu.
Muri kureva here kuti iko kubva musi wa15 Chivabvu manga musati maona mutumbi wemwana wenyu?
Hongu takanga tisina kuona.
Ndechipi chikonzero changa chichipiwa kuti mutadze kuona mwana?
Patakaendawo kune vemapurisa tichida kunoona mutumbi pacho nekuutora kwamutare takanzi hazvigoneke kusvikira aitwa postmortem inova yakanga yakanzi June 25.
Saka vari kureva here kuti vari kuenderera mberi nekuita postmortem musi wa25 June sezvo muri kuti imi makaenda nezuro mukanoona mutumbi wemwana usinamira zvakanaka?
Iwo mapurisa ndiwo akakazotifonera vhiki rapfuura achitaura kuti postmortem yaakuitwa musi wechina sezvo ndo rapfuura. Asi musi wechina pawakasvika vakabva vachinja vakati chiremba wacho haasi sipo, saka yaakuitwa musi wa4 June unova nezuro. Nezuro wacho patakaenda kupostmortem pamwe chete negweta redu rinomira nekupa nyaya iyi takasvika ikoko gweta rikabva rakumbirawo kuti titange taratidzwa mutumbi. Saka mukuratidzwa mutumbi imomo kwavari zvakava sekutora mutumo vokubva varama kuita basa racho nezuro nekuda kwekuti pakanga paine pfungwa dzekuti zvichidawo magweta anoda kuti pave nesecond pathologist kuti pave neinonzi second opinion.
Saka munhu kutarisira kuti nyaya iyi inge ichinzwikwa rini kuti mutumbi wemwana ubviswe kumochari muchinoradzika?
Hatina zuva ratinoziva nekuda kwekuti taiti panongopedzawo postmortem ndipo patinopiwa mutumbi. Sinzi tisina simba rekukwanisa kutora mutumbi uyu mapurisa achiti hautiupiwe usina kuitwa postmortem. Pari zvino uri mumaoko memapurisa uri papa Renyatwa Hospital kutaura kuno wakabva kwamutare nezuro.
Ko iye akapfuura mwana wenyu uyu ataziviswa here nai vamasendeke?
Mapurika anoti ari muusungwa asi hatina update yekuziva kuti vakaita sei naye. Chatakaudzwa ndechekuti musi wa17 May mushure mekunge apfuura mwana musi wa15 May ainzi aendeswa kumatare edzimhosva asi hatizivi kuti matare edzimhosva ekupi. Kubva ipapo kusvika pari nhasi hatina update yekuziva kuti mutemo wakaita sei nanyakupara mhosva.
Pane mashoko here amungapiwo kune veruzhinji pane zviri kuitika?
Mashoko andinoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti deno mwana wedu akwanisa kubatsirwa nekukurumidza, takwanisa kumuchengetawo nekuti pachivanhu hazvina kumira zvakanaka kuti munosvika pakuona munhu abva ganda onhuhwa achiiswa mamwe mazuva futi anodi kuti 18 July. Vaiti kana pane zvazomukawo pakati kuwana mukana tichakutenderai kuti azoitwa postmortem, asi vaivhura zva18 July. Isu zviri kutirwadza nekuti akasiya mudzimai ane mwana ane 3 weeks uye mudzimai wacho akaitwa operation ari kuchema kubva musi wa15 May kusvika izvozvi murume wake asati avigwa.